Zimbabwe kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations. Yamira netambo, mushure mekunge chikwata ichi chakarohwa 1-0 neNigeria nezuro manheru muNational Complex muMonrovia. Kurohwa uku kwarwadza veruzhinji vanotevera maWarriors avo vaitarisira kukunda kana kuita mangage kuti chikwata chavo chiende kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon muna chikumi gore roya. Mutevere weMaWarriors vaJasper Peredzi avo vaiona mutambo uyu pane munzvimbo yekutangarira vanoti wawa wavanonwa wakatorema kuti vadzikise.
Ndarwadziwa kumana vamumira zvauakumana azvamumira zvakanaka. Ndarwadziwa ii akana bhiya racho harimuiki kana bhiya racho harimuika.
Muteveri wechikwata chine mukurumbira cheDynamos vaCheckman Mandaza vanoti murairidzi weMaWarriors Sandy Chidzamwa akareswa mukumisa vatambi vake.
Inini I can blame the coach on any account yekuti how can he play my players, angaripo old players, he cannot play them when he comes under his day apachipuwa yellow card blaming them. Apa my players, my strikers acho he cannot substitute munhu one. Vari kuona kuti number 14 wake haasi kutamba bhora kuti amwise bhora.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaparakambabura vanoti kunyange hazvo Zimbabwe yakaita mangange ramangwana makundano aya rakajeka.
Ramangwana redu rakajeka nekuti iye zvinezvi takachechutwa tanga takuti kuti nekutaida draw tanga takutoti takwalifaid kungodrowa takwalifaid asi tazonyatsoona kuti aiwaka pachine rwendo. Isusu advantage yedu yatinayo Zimbabwe tikutambira hedu pahome. Saka vakomana vakanyatsoronga zvakanaka vachidzangwanga vamisa zvidhori zvedu zvakanaka tine mukano wakanaka zvikuru. Iye zvinezvi destiny iri maoko edu vakomana ngavasunge dzisimbe tinenge tiri pamba takavatsigirawo vane advantage yekuti tinenge tichivakuzirira. Haiwa mukana uchiripo ngavarekuti kuora mwoyo.
Nhengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vatsingirai masocha vanoti havatisina chivimbo nechikwata chenyika ichi.
Takutaura zvese zvese kuti hatatemba maWarriors acho asi kuzi hazvi kuitika but ndikuda isusu zvedu tikuda win asa amen tofanira kuinako ground zvinoenda hatiregedzesa kuna tini yedu tirati kuzadza ground tobvata winawo.
Pari zvino Zimbabwe iri kutungamira gungano iri nemapoinzi masere ichiteverwa neLiberia iyo ine mapoinzi manomwe. Congo DR ine mapoinzi matanhatu ichiteverwa neCongo Brazzaville iyo ine mapoinzi mashanu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafainari. Mutambo weZimbabwe unotevera uyezve uri wekugumisira mugungano iri uriko musi wa22 kurume gore rouya apo maWarriors ari kusangana neCongo Brazzaville muHarare. Mitambo yekasolaga Premier Soccer League yaiveko yakapera seizvi. Chapungu 0 Yada 0 Dynamos 2 Mutare City Rovers 2 Black Rhinos 1 Shabani 0 Blue Chiefs 2 Highlanders 3 Herentals 0 Chicken Inn 0 FC Platinum 1 Ngezi 0 Blue City 4 Cape United 1 Harare City 0 ZPC Kariba 0 Triangle 4 Nish Road 2. Izvi zvave kureva Nish Road yabuda muPremier Soccer League ichibatana neShabani Mine Blue City neMtare City Rovers kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.